Kuparidza kwaPaul naSilas. Pauro nerimwe ramazuva vakafunga kudzokera kundomudziridza makereke avakanga vambomutsa naBarnabas. Ipapo Barnabas akafunga kutora Mako kuti aende naye. Pauro akati haungaendi naye nokuti akamboramba kuti ane zvebasa raMwari. Ipapo pakati pavo pakapinda kumukirana. Barnabas akatora Mako ndokuenda kuKupro nechikepe. Pauro akasara akasarudza Silas kuti vaende kunyika dzakasiyana siyana vandoparidza neshoko raMwari. Makereke akawanda pakuverengwa. Ipapo vakagura nemugaratiya. Mweya Mutsvene wakavarambidza kuparidza neshoko raMwari munzvimbo dzakapoteredza muAsia. Ipapo Mweya Mutsvene wakati kuna Pauro, endai kuMakedonia mundoparidza neshoko raMwari. Ipapo Pauro akaita zvakazvarirwa neMweya Mutsvene. Vakaenda kuMakedonia. Vakasvika kuMakedonia vakazorora. Nerimwe ramazuva vakabuda panze kwesuo kurwizi. Vakawana veimba yaLidhia variko. Ipapo vakaparidza nekuvabhabhatidza. Lidhia akati, kana muchida kuona kuti ndatenda kuti Jesu ndiwo muponesi, ipapo endei mukati memba yangu. Vakaita sezvakazvarehwa naLidhia. Ipapo vakatenda.